Panga patove nenguva inovavarira kusvika gore rimwe chete pasina National Disability Board, izvo zvanga zvichinyunyutisa vakaremara. Sangano iri rine vanhu gumi nevanomwe, uye sachigaro waro ndiamai Mesi Maunganidze vanotungamirira sangano reAlbino Association of Zimbabwe. Vachitaura mushure mekugadzwa kwavo, amai Maunganidzwe vakati vanhu vakaremara vakatarisana nematambudziko makuru munyika. Amai Maunganidze vanoti donzvo ravo guru nderekurerutsa mararamiro evanhu vakaremara.
Mapriorities edu kana kuti zvinangwa zvatingatarise zvakakosha ndezvekuti uraramo hwevanhu vane urema hunge hwakanaka muno muZimbabwe. Tichitarisa kumashure kuti hwanga hwakati remei uye hwanga hwakati omei. Saka iye zvinhu ndezvekuti hunake fanike kunyanyanya domestication United Nations UNRCVD yedu kuti ive domesticated muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvinobatsira zvakanyanya kuvanhu vane urema muno munyika yedu.
Amai Maunganidze vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekuti vakaremara vave vanokwanisa kupinda mahofisi akasiyana siyana zvakasununguka, pamwe nekurerutsa mafambiro evakaremara pavanenge vachishandisa motikari dzinotakura veruzhinji.
Inauye accessibility chaiyo. Iyoyo ndora ndoona kunge riri dambudziko rakati nyanyei kuvanhu vane urema. Tikatarisa mabuildings edu mazhinji haasi accessible kuvanhu vane urema, uyezve tikatarisa even transport sector yedu zvakare idambudziko zvakanyanyisa zvakare kuvanhu vane urema. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikatanga kutarisa izvozvo kuti zvigadziriswe kuitira kuti vave vakasunungukawo smart citizens eZimbabwe.
Amai Kagonye vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisati zvanyatsomira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vanoti hurumende yaiva Emerson Munangagwa yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara. Amai Kagonye vanoti pari zvino patori nemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora yavachashandisa vakabatana neboka idzva ravagadza iri.
Financial inclusion zvakare sekutaura kwamaita imari yange yakatoiswa parutivi $5 million. It's a start. Kuno kuministri zvakare kune facility iriko yakanangana naizvozvo. Saka bhodhi redu hit the ground running zvakataurwa naPresident, ndozvatinenge tichiita maissues eshaya anga akamirira kuvepo kwenyu. Now that mavepo tokutarisira kuti tenge tichishanda zvakanyanya kubva iko zvino tichienda mberi. But ndakamirira hurumende, ndoda kungotaura kuti panew dispensation takatungamirwa navamunangagwa commitment iripo yakanyanya. It's no longer a struggle zvataurwa nachairperson, it's now cooperation, a cooperative approach where we are simply working together kuti zvinhu zvedu zvatiri kuda zvishande without struggling but just coming in together kuti zvinhu zvedu zviendeke mberi. So I want to reiterate the commitment ine hurumende kuti tishande tichimeka sure kuti maissues enyu ese agadziswa.
Panhengo gumi nenomwe dzasarudzwa kupinda muNational Disability Board, nhengo gumi nemumwe vanhu vanobva kumasangano akasiyana siyana anomiririra vakaremara. Vamwe vevakaremara vanoti vafadzwa nekuti nhengo zhinji dziri muNational Disability Board vanhu vakaremara, vakati izvi zvinovapa tarisiro yekuti matambudziko avo achatarisiswa nemazvo. Bhodhi iri rine donzvo rekushanda negurukota rinoona nezvevashandi nemabasa mukuronga zvirongwa zvinosimudzira upenyu hwevakaremara, pamwe nekubatsira hurumende kubuda nezviga zvinoita kuti vakaremara vasasiyirirwe mumabasa ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.